Apana zvatati takuziva isusu tinoita vangomirira kuzwa kuti hurumende isati neurongwa husaitwa panyaya yekuti ivaige gurukota mukuru vanga ari wenyika for 37 years, uyezve isusuwo sevanhu wakambopedzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aitawo zvaanga akuita, anga ari munhu aivandudza nyika, munhu aisevenza, munhu anga akasimba, anga achiyatakanga takataurirana kuhondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa, nekuti atakati toda kudzidzisa urombo muvanhu vatema, toda kudzidzo yevanhu vatema, zvipatara zvese, mayunivhesiti akaitwa. Saka ndozvatakatitarisira isusu kuti dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti tauya nemunhu wenyu chiuyai muonekane naye. Izvo zvinocreata inonzi muchirungu uniti yekuti vanhu vese vanenge vaakuziva kuti kana pane vairwira vamugabe, vairwira nhingi, vakuziva kuti aiwo vamugabe leda hakusisina, chataakuda kutarisana nacho chii.
Panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei?
Nyaya iyi tikada kutanga yakaoma, nekuti vamugabe medzisiyo yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka, nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende paheroes acre. Saka nyaya ichanetsa ndeyekuti Ndabaningi Sithole ndiye one of the founder members ende vamugabe vanga vari secretary general. Tichitaura nhoroondo yedu history chaicho yemuzimbabwe ngaigadziziswe nemazvo, vamugabe ndiwo president wekutanga munyika yezimbabwe, asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana Ndabaningi Sithole. Ndabaningi Sithole haasi pazi paheroes acre, Ndabaningi Sithole ari kwachako, asi Ndabaningi Sithole nzvimbo yacho inofanira kunga iri apa pamusana pemutemo wakanga waiswa namugabe. Handisi kuziva kuti vakuru avachazvibata se vachava principled here, vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaisa.
Totarira kuti vakashaikira kunze kwenyika, izvi zvine chirevo here?
Kushaikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza. Vamugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iri, anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika, asingaunzwe waamutumbi aamukago. Vaifanirwa kunga vakaunzwa chionana nevanhu vavo vari muno munyika, vachionanawo nevatungamiriri vavo, vachionawo zviri kuita vatungamiriri vatsva vapo, vachionawo zvavakakanganisa, vachibvumawo kuti zvidzakaka ndakakanganisa chokwadi. Ingadai vanga vari muno vachitipa advise, but pamusana pekuti munhu anga akura akurwara, asi neurwere hwavo hwanga hwaenda for a long time zvekuti dai kuri kuti mhuri yehama dzacho dzakaziya, ingadai vakangovaregera vari muno.
Toona kuti pane mutauro wekuti ivo vaida kuti vavigwe kwazvimba kwete kuheroes, munoona sei ipapo?
Hazvina kuitwa kana vatoda kutovigwa kwazvo. Ivo vari kuziya kuti nei vakataura kuti ndoda kuvigwa kwazvimba. Saka kana vakatodaro ngavaite zvido zvavo, nekuti vari kuziya kuti mutemo wavakaisa ivo havana kuuteedzera. Saka vari kuziya vega kuti mutemo wandakaisa wekuti anenge apanduka haaende pahiroseka, vari kuuziya. Ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvimba.